Dare repamusoro rapa mutongo winasi panyaya yangeka kwizwa kudare iri nekambani ye VNR Baba ichipikisa mutongo wainge wapiwa ni dare repamusoro re High Court wekuti ibadarwe nemari yema RTGS nekambani ye Zambezi Gas Zimbabwe kunyangwe hazvo ivo vainge vakweretesana mari iyi nemadora eku America. VNR Baba inoti yakakweretesa Zambezi Gas Zimbabwe zvinhu zvemari inosvika mamirioni matatu nezviuru mazana masere nemakumi masere emadhora zvekuAmerica ikazobhadharwa nemari yemaRTGS mushure mekunge paiswa murawo weStatutory Instrument wa2019 wainzi dhora reAmerica neRTGS yainge iri gedyegedye kana kuti zvainge zvine huremu hwakaenzana. Izvi zvinoreva kuti VNR Baba yakaraskirwa nemari inosvika mamirioni matatu nezviuru mazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nemaviri kana kuti $3,992,000 kana paiswa mari yemutero. Mumwe muteedzeri webato guru rinopikisa reMDC Vatenda Ibiti avo vaimbova gurukota rezvemari vanoti zvaitwa zvinosiya vamwe vemabhizimisi vari pamhene kusanganisirawo vakakweretwa mari nehurumende inosvika mabhiriyoni mapfumbamwe ekuAmerica.
Ikaka handi yanga yamusorongwa zvimba nezvikwereti zvikwereti zvaiya zvanga zvava $22 billion. Saka zvinoreva tichikwereti tanhu chapera. Ukaona uchibva kuCanada kana kuti kuAmerica uchida kuzoita business muno muZimbabwe unongo uchitopenga because pakatosikwa kamutemo chete kachakuchesa kachakusecha muhomwe imomo.
Mashoko aya atsinirwawo nemutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe Dr. Israel Murefu.
Kuvashandiri tana dambudziko hatina kumboita madispute nevashandi panyaya yekare ndikuti munhu kana pano chikwereti unobhadharwa sei, asi pane vanhu vanenge vakaitirana macontract vachinyatsonyorerana kuti takweretesana maus dollar kana maakundidzosera munondidzoserawo maus dollar ndopatikuona kuti pamwe panoitika dambudziko.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano relabour and economic development research institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanoti izvi zvinogona kukanganisa zvakanyanya nyaya dzezveupfumi munyika.
Hatingi mutongo uyu wauya punguva zvinhu zvisina kumira zvakanaka muikonomi. Muri kuziva ikonomi iri kutarisana nedambudziko reinflation raeroda tingati mavalue emaassets especially mumabusiness sector makambani anongaita semabhengi anokweretesa mari. Saka danho mutongo waturwa nesupreme uyo wakuto uri kukanganisa zvakare zvakanyanyisisa vemabhizinesi especially vanokweretesa mari nekuti zvaakureva kuti maassets avo anenge ari in the form of madebts vhalu yacho yatonyanya kuderera zvakanyanyisisa. Saka zvinogona kuita kuti makambani especially mabhanga navamwe vanokweretesa mari vatarisane nematambudziko yatingati pachirungu nyaya dzeviability kana sustainability.
Hongu vamwe vanogona kunge vachiti vageza negoka munyama, asika hakuna here vamwe vari kunyemwerera kuti mudzimu warobonga kuona huku dzichirwa. Vachitambara vanopindura.
Vari kufara vanhu vangu vaine zvikwereti mumabhanga or mamwe mafinancial institutions zvakutoreva kuti vari yezvikwereti yadonha zvakanyanyisisa. Itori idouble advantage pakudi nezvazvagara zvadonha nenyaya yehighinflation tatiinayo.
Asi vachipawo maonero avo panyaya iyi nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vakambotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya vanoti zvaturwa nedare watova mutemo nekudaro kuushora kungopedzera hoko padehwe retsindi.
So mutongo waitwa kuna vamwe vachafara nawo kuna vamwe vasingafari nawo vakawanda. Hatingamboti kana ndingavadomavi vakadaro vanosevenzerwa vanogona kufara nazvo vanosevenza vanogona kusafara nazvo zvichingosiyanawo nokuti iwe uri pachigaro chipi pachinguva chipi pana izvozvo. Asi ndo watova mutemo haugoni kupikisa ndo wototi munhu wese atoteerera ndo zvootoita.
Asi pane mukana here wekupikisa mutongo uyu kudare reConstitutional Court? Vabiti vanoti
inini segweta reConstitution Supreme Court haina kutarisa nyaya iyi from a constitutional point of view. But section 71 yeConstitution yedu inotaura kuti right to property nemari yemunhu nemapension yemunhu zvinochengetedzwa. So in other words There must now be a constitutional challenge. There must now be a constitutional challenge to SI 33 of 2019, to SI 142 of 2019. In other words, to the process yes, de-dollarization. To turova na manje fair fair. Supreme Court nasi angot those ripo pamitemo. What the Supreme Court don't do is to say, Mutemo uyu, SI 33 of 2019, how does it measure? Umumira ere, kumumiro remtemo, don't know check it is that code zero zeran.
Tinao kwanza kubata governor we RBZ, Dr. John Mangujka kutitinzwe divirabo, sezo vanga wasiri kudaira narimboja yavo. Ndaka Mirza, Studio 7, Washington DC, Dini Blessing Zulu.